sangano rezimta riri muprocess yemanegotiations nehurumende anotungamirwa neApex Council yave labor center yakunzi Kopsu. Saka nezuro chaiye taitori musangano wemanegotiations ndokukurukura kuti tione kuti mari yavandudzwa, mari yevarayiridzi haicharevi chinhu. Zvakufanira kuti mari iyi ivandudzwe nekukasika kasika tichienderana nemitengo iriko iri kunze iyi. Saka musangano iwoyu wakaitwa nezuro. Musangano uyu uchazopedziswa svondo rinouya toona kuti chinenge chabuda chii, sezvo nezuro pasina chibvumirano chakabuda. Hurumende pane zvayakauya nazvo asi takaona kuti hazvisati zvasvika pachikamu chokuti zvigadziriswe zvitambirike. Saka naizvozvo tiri muchirongwa ichocho chemanegotiations. Tinotenda isusu kuti nguva ino kutaurirana ikoko hakufanira kupedza nguva. Tinofanira kuti mari yavakauya nayo patebhuru nezuro ivandudzwe isvike pokuti inogamuchirika.
Imi sesangano rezimta, imari yamunoti dai yatambirwa nevarayiridzi?
Hatichatauri zvedu mari mune penyingo, sezvo tichiri paprocess yemanegotiation.
Zvii zvinozobuda kana makatadza kuwirirana?
Tichiri pakutaurirana ka. Saka zvazvinoreva ndezvokuti kana muchiri pakutaurirana mukavimbisana kuti zvatapangana mazano, isu takavapawo chitsvambe chokuti izvi ndo zvatakatarisira, ivo vobva vatiwo chiregai tichizvitora tichiinda nazvo kuvakuru vedu tigodzoka svondo rinouya tigogara pasi. Saka ndo urongwa hwatiri kutevedzera tichiremekedza inonzi good faith panyaya dzemanegotiations.